amai vamuzvaye Gamanya, amai Otilia Dlamini kana kuti mai Kalisto Bvunza Wabaya, vaudza Studio 7 kuti mwana wavo akarwara kwengo apfupi, vachitiwo mhuri yavo pamwe nenyika yarasikirwa zvakanyanya. Vatiwo mwanasikana wavo ange ari munhu aibatanidza vanhu mumhuri pamwe nemabasa aishanda.
Abigelasia Gwanza rinoshamisa rinisingazive kuti ticharisa ani. Abigelanga ari mubatanidzi wemhuri, anga achibata mativi ese emumhuri. Ndozoti kubasa ini somubereki ndaiona kubata kwake. Anga ari munhu anga achishanda nesimba achigona, ende ndine urombo kuti isu semhuri tarasikirwa. Kubasa kwavo varasikirwa, nyangwe nyika yarasikirwa. Anga ari mwana anga ane chipo chinoshamisa.
Amai Dlamini vatiwo vari kutarisira kuradzika mwana wavo nechina muno muHarare.
Saka urongwa huripo ndewekuti achauya bhodhi yake kuno kumba mangwana chitatu yorara mumba, Thursday morning yonovigwa kuWarren Hills.
Vamwe vakashanda namuzvaye Gamanya munyaya dzezvenhau, amai Mauli Chimhanda vati nyika yarasikirwa zvikuru negamba rairwira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi.
Abhi aiva munhu akasununguka, anga ari munhu wekuti mukushanda naye aitivaka sevechidiki achitipa mazano, zvanga zvisinei nekuti kubasa kana kuti kumba. Saka tiri kusuwa zvikuru nekuti tarasikirwa nemumwe wedu. Ndakashanda naAbhi kwemakore akati kuti panyaya dzekukodzero dzevarume kushanda kwevarume nevakadzi mumabazi anoita zvekutapa nhau, takashanda zvakanaka chose naye zvekuti chero patakanzwa kuti ashayika zvakanetsa kutambira, nanhasi zvichiri kunetsa kutambira.
Izvi zvatsinirwa navamahara Goteka Nyanzvi mune zvetsvakurudzo. Vatiwo mufanga ine chido chekuona kuti madzimai asimudzirwa vachiita siya Gwanza guru.
Tikatarisa mabasa nechekuita nekuenzaniswa kwemikana yevanhurume nemadzimai mumabasa ekutakwa nekubudiswa kwenhau, Abigail Gamanya kubva ndamuziva akaita basa guru chose. Takashanda tese kubva mugore ra2014 tichishanda nema media houses kugadzira magender policies, kudzidzisa vatapi venhau maererano nezvekuenzaniswa kwemikana yemadzimai nevanhurume mukutapwa nekubudiswa kwenhau, tichizama kuti madzimai vawane mikana yekubata basa, zvakare vawane mikana yekuve masources of news.
Amai Mary Chiunda, shamwari yamuzvaye Gamanya vaudzawo Studio 7 kuti mufe anga ari chipanga mazano.
Kana uine dambudziko munhu wekuti waikwanisa kutaura naye achikunzwisisa, munhu vaivisisi chipanga mazano, vaiti kana pane chiri kukunetsa ukaenda ukanomubvunza, munhu anga asingakwanisi kujaja munhu, but aikwanisa kukutora sezvauri achikuudza kuti wadii kunge wadai so, wadii kunge wadai so, achikusimbisa wateka zvaunenge uri nguva iyoyo zvinenge zviri kukunetsa panguva iyoyo.
Vatori venhau vazhinji varatidza kurwadziwa kukuru pamadandemutanda akasiyana-siyana, vachichema muzvare Gamanya pamwe nekurumbidza mabasa akanaka ari kunzi aiita. Muzvare Gamanya vakamboshandawo kusangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe pamwe nekuhofisi yevaimbova mutungamiriri wehurumende Mushakabvu Morgan Tsvangirai. Mufi akashanda kubatsira masangano enhau kuti agadzire mitemo yekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevanhurume kana kuti magender policy, izvo zvarumbidzwa nevazhinji. Muzvare Gamanya vasiya mwana mumwe chete, Ruvarashe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.